Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 17, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorambidza nhengo dzebato reCCC kuungana dzichicherechedza Day of the African Child kuchinoi mushure mekusunga vamwe makumi manomwe nevasere nezuro muHarare. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti ichakamirira vanamuzvina bhizimusi vatatu vanosanganisira vaWiki Nochivayo avari kufungidzirwa kuti vakaita zvehuori kuti vape mativi avo panyaya iyi. Vatongi vedare guru reHigh Court vatsva vanotariswa mhiko paine kurudziro yekuti uwandu hwevanhukadzi huwedzerwe mune remangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emuchinoi nasarambidza vechidiki vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuita mhemberero dzeInternational Day of the African Child. Izvo zvinotevera kusungwa kwedzimwe nhengo dzebato iri nezuro muHarare mushure mekunge dzaungana nechinangwa chekucherechedza zuva iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaAmos Baya avo vange vachifanira kutaura nevechidiki ava pamahofisi ebato ravo vati mapurisa amuka akazara pamahofisi avo zvekuti vechidiki havana kuzokwanisa kupinda pamahofisi kuitira kuti vacherechedze zuva reDay of the African Child.
Hauna kuna toendere mberi tanongosvikao kana zvakadaro tikati konhai vedu we ko dambudzikonderei zvikanzi hamuna kubvisa mapurisa tikatobvisa mapurisa here tamusangana pahofisi yedu inozikama pomusangano yose noita paofisi imwe chete iyoyo pasina madisturbance anomboitika nguva nenguva ko zvazodini zvikanzi hati we are operating under instruction.
Vachibaya vaudza Studio 7 vari kuchinhoi kuti hapana kana munhu mumwe chete asungwa. Vatiwo vanoshushikana kuti vari kurambidzwa kuita misangano pamahofisi avo.
Saka ndinokadzi kachose kuti ko shuwa shuwa tinovhunduka mapurisa timbori chiko kuti vanhu vaungana kuti vapemberere zuva ravo rinova a recognized international day rinongozikamwa richimboti wagore negore.
Takadai nhengo makumi manomwe nesere dzakasungwa kumba kwemumwe mukuru weCCC vaJameson Timba apo dzaipemberera Day of the African Child dzichamiswa pamberi pedare mangwana. Rimwe remagweta evasungwa ava vamarufu mandevere vati vasungwa ava vane zvichemo nemabatirwo vakaitwa pavakasungwa nemapurisa.
Vazhinji vasungwa kana kuti vose vasungwa vakarohwa panguva dzekusungwa vakanyikwa mumvura inotonhora muswimming pool yepavatimba. Vanhu vazhinji vamwe vakachoka makumbo vamwe vakachoka maoko. Vazhinji vari kunge vachirwadziwa.
Vatiwo vamwe vevasungwa vari kuchipatara uye pari mumwe mudzimai akatyoka makumbo nemaoko.
Vazhinji vacho vari kuti vese hapana mhosva yavakapara nekuti vanga vasiri panzvimbo yejekerere kana nzvimbo inogona kuti munhu aninani zvake anobva kwaabva akaruga achisvika ipapo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vechidiki vari kusungwa vachirambidzwa kuita misangano yokupemberera kodzero dzavo.
So kusungwa kwakaitwa vanhu ava mayouth even kurambidzwa kucelebrate zuva iri zvaitika kuchinoi zvinhu zvinorwadza chaizvo kana takatarisa kodzero dzevanhu vatinoti mahuman rights.
Zuva reThe Day of the African Child rinocherechedzwa gore rega rega musi wachikumi 16 pachirangarirwa kusungwa kana vechikoro vekusouth africa muna 1976 zuva iri rakatanga kucherechedzwa neafrican union muna 1991 ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangudla
Vatongi gumi nemumwe vedare repamusoro vagadzwa nhasi mushure mekusarudzwa neJudicial Service Commission. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vati kugadzwa kwaitwa vatongi ava kucharetswa kutongwa kwedzimhosva munyika.
Chinobatsira kuti nyaya dzinge dzichiitwa nenguva dzisagarise dziri kumadzitare dzikasire kuitwa.
Mutungamiri wesangano rinomirira magweta munyika, Relo Society of Zimbabwe, amai Rubidzai Matambo, vati kuwanda kwevatongi kwakanaka nekuti kunoita kuti matare atonge mhosva nekukasika. Asi vati havasifara. Nekushomeka kwemadzimai pavatongi vagadzwa nhasi pavatongi gumi nemumwe vagadzwa nhasi vatatu chete ndivo madzimai vanongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti kunyange kuwanda kwevatongi kwakanaka zvakakosha kuti vatongi vaite basa ravo vasina divi ravakarerekera
asi chiri kuti netsa izvino ndechekuti tiri kuona kuti vamwe mazita ari pane vanhu vakadomwa navamunangagwa vanhu vanotozikana kuti ndo vakaita mukurumbira yekutongera vanhu vanopikisana nehurumende nemitongo yakaomarara kazhinji zhinji vachinyimwa kodzero dzavo dziri pabumbiro remutemo dzebheo dzekuti vatongi vachibva kumba taiona vahope wechingono vakatobvowo shungurudzwawo vachibvisirwa gweta ravo ravanga raivamirira vabeatrice mutetwa
asi vaziyambi vanogara kutaura kuti vatongi vanoita basa ravo pajekerere uye hurumende haipindire pamashandiro avo Zimbabwe yave nevatongi vedare repamusoro makumi mana nevatanhatu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
Commission inorwisana nehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yamirira kuti vanamuzvinabhizimusi vari kufungidzwa kuti vakaita zvehuori vachishanda necommission inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vazvipire kumahofisi ayo kuti vape mativi avo panyaya iyi. Vanamuzvinabhizimusi vanoti vaWhitney Chivayo, vaMike Chimombe navaMoses Mpofu vakadomwa nezaki mugwaro rakaburitswa necommission iyi nezuro vachinzi vanogona kunge vakapara mhosva yekuchenesa mari zviri kunze kwemutemo mubasa ravanoti vakaita nezeki rinosvika mamiriyoni makumi mana emadhora ekuAmerica pakutengwa kwezvikwanisiro zvekufambiswa kwesarudzo dzakaitwa gore rapera. Vachivayo navamupofu vanonzi ndinodzokorora vamupofu navachimombe vanonzi vakanyorera gweta ravachivayo tsamba vachitaura nezvekufambiswa kwemari iyi tsamba inonzi nezak iri kuburitsa huori. Vachivayo vanonziwo vanofanirwa kubvunzurudzwa nekuda kwemashoko ari kutenderera pamadandemutande anonzi ndeavo vachitaura pamusoro pemari idzi. Asi vachivayo vanonzi vari kuramba kuti mashoko aya ndeavo vachiti panogona kunge pakashandiswa michina yechizvino zvino kuvandudza izwi ravo kuwandudza izwi kuti rifanane neravo. Hatina kukwanisa kubata vatatu ava kuti tinzwe mativi avo. Ngatinzwei mashoko asachigaro vezaki vaMike Oreza pavabvunzwa neStudio 7 nezvenyaya iyi.
Takaona kuti zvakakodzera kuti tidaidze vanhu tinyatsovabvunza kuti nyaya yavo iri kutangira kupi ichienda kupi. Hazvaigona kuti tingoti pangotaurwa nzini ndakakupa mari tovatati sunga yevanhu kwete mutemo une zvaunofanira kuteedzera. Saka ndo zvatanga takamirira takazoburitsa statement taona kuti pazvasvika apa evidence yaburitswa apa iyi inokodzera kuti tidaidze vanhu vacho vese vari kumenishenwa apa vauye vatitsanangurire tigoona pekutangira. Ndo patava. Saka iko zvino shoko rakafamba tinotarisira kuti vachauya, kana vasina kuuya tinoenda kwavari. Pana Mike Chimombe, Moses Mpofu na Whitney Chivayo ndo vane Mike Chimombe na Moses Mpofu vane document rakaburitsa wikine uchivayo ane audio yakaburitsa saka toda kuvabvunza kuti vatitsanangurire kuti apa vairevei uko kuvairevei tiwana pekutangira.
Vanga varisa chigaro vekomishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC vamaike ureza vachitaura neStudio 7 vari muHarare. Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
MuZimbabwe yatove garo ziva kuti makaona veZimbabwe Anti-Corruption Commission kana mapurisa chaiwo akumhanya mhanya kwai tiri kusunga vanhu vari kumusoro soroko kana vari kudyidzana nevari kumusoro soroko, hapana chekupemberera, hapana chinobuda. Iye zvino takanzwa vakabhoyo pakabhoitwa mhere mhere nevamai Priscilla Mfumira nenyaya yekuti kwakatorwa mazimiriyoni akawandisisa kubva kuNASA uko vachibonzwa vasungwa vabhonyima mabheo. Takazviona futi vanaiginetsa chombo uko vakabhovhiringwa vhiringwa corruption vazodidi vakazonza vana mhosva.
Asika iye zvino ZAC yati iri kutsvaga varume ava kuti izovabvunzurudza.
Kuchangoitwa mhere mhere, vari kutsvakwa, vazodive vaendeswa kumatare, asi muzoona hapana chinobuda apa. Pachirungu vanoti takutoziva ichinzi catch and release. Changozoita apa sekuona kwatiri kuita kuti ZAC ingoitawo senge yakumira mira inyaya yemashoko akaburitswa ainzi akaburitswa na vachivayo vachirekodwa nevamwe akatenderera tenderaya vachibata bata mukuru wenyika nevamwe vanhu vari muzvigaro garo umo vachiburitsa uori hwavo pachena.
Vaambofana mari dziri kutaurwa apa dzakakura idzi. Veruzhinji vangaita chivimbo chipi muongororo yanzi ichaitwa neZAC?
Kutanda nyadzi kwehurumende yevamunangagwa kwekuti isu hatidi corruption. Kuti zvazobuda muchi audio recording chia nyaya yeZAC ye 40 million hatina kutanga kuinzwa nhasi. Yakatoburitswa nemapepa nhau nemaesangano anoburitsa nhau senyaya guva yatipfuura iyo, asi hatina kuboona Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichiboita hanya nazvo. Zvazochinja nhasi chii? Takutongoona kuti inyaya yeaudio recording yakaburitswa iya ndopavakunzi ndokuti afumura president necorruption dzaiitika idzi.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye nezvemagariro evanhu akanaka vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vateereri, muchirongwa chedu chezvechitendero nezuro takaita hurukuro namufundisi Levi Kadenge au takati mudzidzisi wepa United Theological College muHarare. Chokwadi chiripo ndechekuti mufundisi Kadenge vakasiya basa kare pachikoro ichi uye vagere zvavo kumba. Tinokumbira ruregerero kuna mufundisi Kadenge nemhuri yavo pamwe nechikoro cheUnited Theological College nezvatingadai takakonzeresa nemashoko aya. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu vaparadza dare remakurukota ranga richitungamira hondo yemuGaza mazuva mashoma imwe nhengo yepamusorosoro yabuda muhurumende ichinyunyuta nemabatirwo ehondo nemutungamiri weIsrael uyu. Vaibvu vemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vane tibato ravo idzva reUmkhondo weSizwe richabatana nemapato anopikisa senzira yekusimbisa kupikisa muhurumende panguva imwe chete richifambisa urongwa hwaro hwekupikisa zvakabuda musarudzo mwedzi wapera. Russia nhasi yati pane kutaudzana neAmerica pamusoro pekuti Pangango chinjanwa vasungwa vanosanganisira mutoro wenhauwe Wall Street Journal Ivan Gershkovich asi yati kutaudzana uku kunofanira kusapinzwa vatori venhau mukati. Gershkovich agara muusungwa muRussia kwenguva inodarika gore achipomerwa mhosva yekusora iyo ari kuramba. Nyanzvi dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti vatore matano ekuzvidzivirira kuti vasatapurira chirwere chedziwa kana kuti flu icho chiri kutenderera neukasha munyika munguva ino yechando. Hurumende ichidzikamisa veruzhinji ichiti chirwere ichi hachinei nedenda recovid-19. Ropa Fadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Life Zambezi avo vanoshanda pachipatara cheBelvedere Medical Center vanoti vari kuona vanhu vakawanda vari kuuya kuzorapwa chirwere chedziwa pachipatara chavo, vachiti vanhu vanofanira kutora matanho seakatorwa panguva yedenda recovid-19 ekuzvidzivirira kuti vasatapurira dziwa iri.
Vanhu vazhinji vari kuuya kuchipatara vachikosora, vachipera simba kana kuti kushaya simba mumajoints, kukwira temperature, chururuka madziwa, kutemwa nemusoro nekurwadziwa nepachipfuva. Vamwe vanotosvika pakutadza kufema zvakanaka zvekuti vanenge vato nemabayo. Do outbreak yatakatarisana nayo senyika yeZimbabwe.
Amai Rura Mai Bonde, mumwe wevanhu vakarwara nedziwa irori zvokuti vakatombofunga kuti yave COVID-19 asi pavakatestwa vange vasina.
Marwariro andakangoita ndoandakamboita 2020 na2021 ndikabatwa COVID, but ndakangoenda kwachirema ndikati ndine flu ndokutongopiwa antibiotic ndatopedza nhasi tablet rekupedzesera, asi handisati ndanyatsoita zvakanaka. Chikosoro chacho hachiperi, iwo musoro kutema.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaItai Rusike vakurudzira kubayiwa kwenhomba yekudzivirira dziwa munguva dzechando, zvikuru kune vaya vakwegura vane zvimwe zvirwere zvagara zvichivanetsa pamwe nevana vadiki.
Kune vaya vaya vanenge vachikwanisa, tine mamwe maservice providers vari kutopawo nhomba yakangofanana nedzimwe nhomba dzataidaiwa dzana COVID dziya. Kunotoriwo nenhomba yekudzivirira flu, asi chikuru ndechekuti ngatingorambai tichigeza maoko, tichishandisa masanitizers, tichipfekawo zvinodziya, tichidyawo zvinodziya kuitira kuti tirambe tichidzirwa tisabatsa kuzobatwa neflu iyi, nekuda kuti flu iyi ingasati iri kurwadza.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vakurudzirawo kubayiwa kwenhomba iyi.
Zvangonaka kubayiwa flu season isati yatanga. Flu season yedu inenge irimo munana May, June, July, mumuno nguva yechando inoyi ndo panotanga flu kunetsa. Saka munokabayiwawo kunana April ikoko kunenge zvakarurama, nokuti nhomba inotora about 2 weeks kuti itange kushanda mumuviri mako. Flu chirwere chinogona kurwarisa vamwe vanhu vagotorara muhospitari, vamwe vagotofa neflu chaiyo.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vane zvirwere zvinenge sugar, high blood pressure negomarara kana kuti cancer ndevamwe vanonyanya kuvhiringidzwa neflu.
Kuna mwana anotoshaika nekuda kweflu, hongu vachinyimwe chita flu inongopera yege. Kana munhu achiri mutano flu hongu inokwanisa kupera zviri nyore, asi kana munhu aine atori maunderline conditions BP, sugar, HIV kana cancer, zvinoita kuti immunity yemunhu, utano hwemunhu hudzikire. Akazobatira vana flu ivava zvinokwanisa kuita wese zvoguma zvakonzesa pneumonia, munhu okwanisa kutoshaika.
Asi gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti veruzhinji havafanirwe zvavo kutya uye kuti vasatevedzera zviri kutaurwa pamadandemutande kana kuti social media zvekuti pane vanhu vari kutofa nekuda kwedziwa iri.
Social media zvatiteedzeresa, tinotevedzera mastatistics anobva mahospital medu or maproper reporting structures. But yekuti every month tinoburitsa tinawo mastatistics every month. Dai makateerera press cabinet briefing yemusvechikiti yakataura kuti month by month we have got less cases this year than last year. It's only that year this year ma cases ari more severe, flu yacho iri kurwadza kupfuura yegore rakapera.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika zviuru makumi nemasere nezvinomwe 87,000 vabatwa nechirwere chedziwa kubva kutanga kwegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropa Fadzo Mapimidze.
muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Bazi riri kuchengetedzwa kwemigano yeAmerica reUS Border Patrol nebazi rinoona nezvekuchengetedzeka kweveruzhinji mudunhu reTexas reTexas Department of Public Safety vabatana mukurwisana nevanopinza vanhu vasina magwaro ekupinda muAmerica zviri kunze kwemutemo vachishandisa mugano wekuchamhembe kweAmerica. Mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekuchengetedzeka kwevanhu muTexas anoti vanoita basa rekupinza vanhu zviri kunze kwemutemo ava vanoshandisa nzira dzepamusorosoro dzine nharirire, madroni, vazivi venzira pamwe nemaredhiyo, zvese zvichitungamirwa nechikwata chiri muMexico. America iri kuita dambudziko rekupinda kwevanhu zviri kunze kwemutemo inove imwe yenyaya dzinonzi dzichange dziri pamusoro mukutsvagwa kwerutsigiro nevachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika avari kushandisa kuchengetedzeka kwemigano mukutsvaga rutsigiro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vesangano reAll Hands on Justice.
Ya ndona sikuti inogona kuva iri progress nekuti nyaya ye ku immigration especially vanhu kupinda kuma border especially ku Texas ku zvimwe zvacho zvirikukonzeresa nekusabatana kwemabato atinakati ma departments anenge achiona nezvekucontrola iyo traffic inechipapo. Saka ndogona kuti i progress in the right direction yekuti at least vaite curb situation yacho yeku border, but now tichitarisa hedu kuti vanhu neuwandu hwavo masvikiro ari kuita paborder kuti vachave vane yatingati manpower here yekumeka sure kuti munhu wese abatwa, ndo zvatida kuti tichiona manje nekuti vari kushandisa nzira dzepamusorosoro including nyaya dzetechnology nemadrone and all that stuff of which ndo zvavagara vachingoitawo.
Asi tichiona kuti America inyika ine unyanzvi hwepamusorosoro munyaya idzodzi dzekushandisa chizvino zvino, mungaona here vachikundwa naivo vari kupinza vanhu ava zviri kunze kwemutemo?
Mapindiro ari kuita vanhu kauti masvikiro ari kuita vanhu paborder zvinhu zvatingati zvinotikacha madzirimbi chana nekuti vanhu vakawanda ndoti zvokutamba nazvo. Kune anonzi macarnivals anenge achibva nekunana South America uku achipinda vachiya vachikemba muTexas imomo. Saka apa chinogona kuve chiri problem manpower kuti vangave vane equipment here yakakwana yekuti vaone vachibata munhu wese anenge achipinda paborder ipapo. Pose border racho rakakura rinobva kuTexas richisvika kunana California. Saka pese ipapo panenge achida kuti paongororwe kuti vanhu vasapinde ipapo. Saka zvinhu zvatingati sezvo mabato ayabatana kuti zvinhu zvinogona kuita widen yatingati scope yavanokwanisa kuva vachicover paborder ipapo kuti vaone kuti vabata vanhu vanenge vachipinda zvisina mapepa muAmerica.
Tinozva kuti vese vari kupinda vachishandisa nyika yeMexico vaMasie, America yatadza here kuita mushandira pamwe neMexico kudzivirira vanhu ivavo kuti vasatombobvira vapindawo muMexico?
America ine yatingati third country agreement nedzimwe nyika dzakaita seGuatemala neMexico zvikare irimo nedzimwe nyika dziri muSouth America kuti kana munhu apfuura nemunyika idzodzodzo haafanirwe kuva achikwanisa kuva achipotera kana achipinda muAmerica, because ikokoko vari kuti vane atingati mainstitutions akasimbawo avari kugadzirisa kuti vanhu vasave vachiuya kuAmerica kunoko. But izvi zvinhu zvokuti zviripo hazvo, but vanhu vanoona sekuti America ndiyo nyika yokuti vakakwanisa kupinda vanokwanisa kushandurudzawo upenyu hwavo. Saka tichizoona vanhu vachizojambawo zvekare vachisvikawo kumabodawo. Saka zvinhu zvatingati zviri challenging kuAmerica in uyezve uwandu hwevanhu vari kusvika ipapapa hunodawo kuti pave ne yatingati manpower inopfurikidza izvozvo zvatiri kuona izvo, but let's wait and see.
Tiri kuona kuti America yatarisana nesarudzo muna mbudzi wegore rino, zvinokanganisawo zvakadii nyaya dzesarudzo?
Iko zvino tiri kuona kuti nyaya yeimmigration inyaya yatingati pachirungu iri topical, iri kutaurwa zvakanyanya, ende iwezve tiri kuona zvekare kuti nyaya yeimmigration inyaya isiri kunyatsokubatwa zvakanaka zvekare necongress. Saka zvinhu zvichava zvichitaurika pasarudzo izvi nekuti vaTrump vasati vabuda muchigaro vanga vava nechinangwa chekuisa yatingati mudhuri kana kuti war kubhodha iroro reMexico richisvikawo kuna California. Saka zvinhu zvokuti kana tichizotaurwa panguva yemaelections izvinhu zvichida kuonekwa kuti vanhu vari kufila here safe nezvekuisika kubhodha kuMexico uko kana kuti hurumende ichazouya ichakwanza ere kuchinja zvinhu zvakadai so but zvinhu zvinototinetsei nokuwanda kwakaita vanhu kubota.
Avanga vari nyanzvi mune zvemutemo vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vesangano reAll Hands on Justice vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Madi, 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 madi pa Studio 7. Dina hangu mkomana ndri pana papa Joni pana papa Papitori ndri pa Sochanguve. Notaura one nyaya se nyika edu. Nyika edu inotinyadzisa. Do nyika ngaka budirile akadarika nyika dzose kare. But ive zvino, inonyadzisa kwese. Kutanga kuma president, yoya kubora. Kune zvese, inongonyadzisa zvainoita. Atizuti inochinjawo here? Tokumbirawo maybe. Kune vanokwanisa kuona varonganga hondoro maporosta makuru. Vakwanisa kumboona kuti chini chini. Gonyi riri kuitisa zvinhu izvi kuti tisarara nezvakanaka munyika yedu. Chii? Zvese tinoita zvese but hapana kana chatinowana. Hai, pakaipa. Ndo zvipiro kumhuri yeZimbabwe.
PaStudio 7, PaStudio 7 maswera sei. Haa, izi zvimwe zvinhu zvongodo kuti vamunangagwa vaite vachivhura maziso kana dai vari president chaivo. Nokuti apa tarisai kuti South Africa vana Ramaphosa ndo vanotaura nezvosellout kuna Chamisa, vana Nafikile Mbalula vachiti Chamisa nokuti unodyidzana navarungu. Nhasi ivo vari kubatana neDA ani munozviona. Saka nyaya iripo ndiyo kuti vamunangagwa vari kupusisiwa. VaRamaphosa vanoziva kuti kana Zimbabwe ikangowana mutungamiriri mumwe kana akaita savachamisa inoswera yamuka. Saka kumuka kwayo is obvious, vana veZimbabwe vachabuda vaidzokera kunyika kwavo. Saka kurasikirwa kuchaitwa South Africa namaforeigners like Zimbabwe onotoziva kuti ikonomi yavo yakutoafektiwa.
Mapurisa eZimbabwe, mapurisa eZimbabwe chaanogona kusunga vanhu veopposition ndozvavanokwanisa chete. Nyika kuti vaione kuti yaane zvigamba zvigamba havazvioni. Izvozvi izvi mukanatsokutarisa zviri kuitika ka kuti mubvunze kuti imari ngani dzachinjwa pamakore matatu kana mana apera. Zvinoratidzo kuti inyika ine vanhu here kana kuti inyika ino utongi hwejekerere. Kukonewa hakutaurwi kunzi ndakonewa asi kuti vanhu ndivo vanoona kuti wako konewa munangagwa wakonewa kutonga ngaochipa hakwe chivhayo wako waanodo kupawo.
Ndiuni vajoza zano mzuru wayo uri kukokari, zano mzuru wezaro uri kukokari. Ende havatarisi kuti vanhu vari kushanda sei. Because mwana wechikoro sekondari $50 ticha wopuwa $50 mzuru wezano uri kukokari kuti zano ndiranga riri bato revanhu vanofunga. Vaida vachipa vanhu mari dzinotenga kana $500 kana $600 kana $800 yanga ndoda maticha yanga. Kuti unopa mwana wechikoro mari ndingabhadhari school fees isingatengi uniform. Munotungamirira zano zvavamunangabwa vaifanira kutobva. Ngavatombobvapo tirikosiimbotopinda titonge nyika ive nefreedom imone nedemokrasi kuti zvavo zvotine freedom pasina freedom.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru tiri kutarisa nyaya dzeuori muZimbabwe uye matanho anonzi ari kutorwa nehurumende kurwisana neuori uhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvungu yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mapurisa anorambidza nhengo dzebato reCCC kuungana dzichicherechedza zuva reDay of the African Child kuChinoyi mushure mekusunga vamwe makumi manomwe nevasere nezuro muHarare. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti ichakamirira vana muzvinabhizimusi vatatu vanofungidzirwa kunzi vakaita zveuori kuti vange vachienda kunopawo mativi avo panyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ane kuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 17 kuNhlangula 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahofisini ebandlaleli eChinoyi namuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni.
Kuyasiyethusa thina singama-politicians ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikamgabe.
Ugatsha lukahulumende olulwisana lenkohlakalo olwezak luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla lezano PF ababalisa omnumzana Wignall Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this. We have collected certain information. We have collected certain facts.
Kwezempilakahle sihlaziya isimo sensumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyelapheka iphele, njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-Citizens Coalition for Change emahofisini ebandlaleli eChinoyi lamuhla esithi umbuthano lo ubungahlelwanga ngokusemthethweni. Lokhu okuza kulandela ukubotshwa kwamalunga aleli bandla izolo angamachumi ayisikhombisa lasitshiyangalombili 78 agoqela umnumzana Jameson Timba esethesha icala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Isiphathamandla se-CCC umnumzana Amos Shibaya obekufanele akhulume kumbuthano weChinoyi lamuhla utshele iStudio 7 ukuthi amapolisa abegcwele emahofisini abo behluleka ukungena ukuze baqhube umhlangano wabo. Uthe lanxa engekho obotshwe lamhla eChinoyi kuyadanisa ukuthi kabavunyelwa ukuqhuba imihlangano yabo. Ngokusenjalo igqwetha elimela ababotshwe izolo eHarare umnumzana Marufu Mandebere uthi bazamiswa emthethwandaba kusasa.
They are likely to appear in court tomorrow. They are charged for participating in an illegal gathering and also disorderly conduct. Those are the two charges that have been preferred so far. We have done one question statement.
Bazamiswa edale kusasa kuthiwa bayenza umhlangano ongekho emthethweni.
Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyati utshele intatheli zindaba ukuba abantu laba babotshelwe ukwenza udlakela ngemva kokujikijela amapolisa ngamatshe lezigubhu ngesikhathi amapolisa efuna ukuzwisisa ngalo mhlangano. Kodwa abalwela ilungelo loluntu bathi ukubotshwa lokhu kuveza ukuba kulokhe kungakabi lombuso wentando kaZulu kwele Zimbabwe selokho kwaphela ukhetho nyakenye. Omunye wabakhulume lokhu ngumnumzana Ebert Jamuka owebandla le People's Unity Party osole kakhulu ukubotshwa kwabantu laba.
Ukubotshwa kwamalunga e-CCC endlini kaJameson Timba kuyasiyethusa thina singama-politicians ngoba thina sasicabanga ukuthi into zokubopana, zokunyamalalisana, zokushayana zadlula isikhathi sikamgabe. So siyabona ukuthi namanje kukhulumende lo kaMnangagwa kusekhona isigebengo, sisekhona namanje, namapolisa asetshenziswa iZANU PF asekhona.
Kodwa osekela ibandla leZANU PF umnumzana Obed Mabena uthi amalunga e-CCC kumele ahloniphe umthetho.
Awuphikisana labantu ngekunqobe hayi kodwa ke njengoba nthilo asokuqala njalo ngasozabe ngokugcina ukuzama ukuphikisana labantu ibandla lezano PF ibandla labantu beZimbabwe
ibandla lesiCC lithi imihlangano yomibili echithachithiweyo ibingeyokunanza International Day of the African Child lapho uhulumende wabelungu eSouth Africa abikho wabulala njalo walimaza abanye babantwana besikolo abatshengisela kulelo lizwe ngomnyaka ka-1976 besola ubandlululo. Kolunye udaba, okhokhela abahluleli kwele Zimbabwe umnumzana Luku Malaba namhlanje ukhokhele uhlelo lokugcotshwa kwabahluleli abatsha kwele Zimbabwe abalithumi lanye. Abalithumi bebengabedale le High Court ukuthi oyedwa ubungedale le Administrative Court. Abahluleli laba babalisa o Faith Mushure, Ngoni Nduna, Regis Demura, Philippa Phillips, Gibson Mandaza, Joe Mambara, Nyson Chivayo, Vivian Dlovu, Sijabuliso Siziba, Lompokiseng Dube. Lokho kulandela imihloliso yokukhetha eyenziwa kudinga abahluleli laba iJudicial Service Commission yanikeza umongameli Mnangagwa amabizo wasebakhetha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlangothi olulwisa inkohlakalo olweZimbabwe Anti-Corruption Commission luthi selumelele ukubuzisisa osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF ababalisa omnumzana Whitnell Chivayo, Mike Chimombe lo Moses Mpofu ngodaba lwenkohlakalo yamadola ezigidi ezingamachumi amane $40 million okubikwa yenziwa ekuthengweni kwempahla yohlangothi lweZimbabwe Electoral Commission. Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa abahluleli eHarare, umgcinisihlalo weZAC umnumzana Michael Reza utshele iStudio 7 ukuthi sebebhalele osomabhizimusi laba ukuthi baze emahofisini abo njalo bengehluleka bazabalanda.
I want Zimbabwe to know that we have not been sitting on this.
Nifuna ukuzwa Zimbabwe azi ukuthi besingamhlelanga ngalolu daba. Sesikhanisa ulwazi oludingakalayo. Ngokuhamba kuhle nxa sisiya edali lomthethwandaba lizabona ubufakazi obugcweleyo. Sizaveza ingwalo eziveza obala amacala la.
With the facts, figures and numbers, you will see those things. Mark my words.
Umnumzana Michael Reza ngumgcinisihlalo weZAC ubexoxa leStudio 7 eseHarare. Ukuhlazelwa lidaba siphinde saxoxa lengcwethi yezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Kungokunye nje kwezinto abantu beZimbabwe abazizwayo ukuthi kukhona obotshwayo, kukhona okhangelwayo ukuthi kambe kaphathanga kabi izimali, kabanga lobugebengu yini obuthinta izimali. Kodwa abantu beZimbabwe sebajwayele ukuthi kuyakhulunywa kuphelele emoyeni kungenziwa lutho ngakho. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi uzwe kukhulunywa ngakho kugcine kungasenzekanga lutho. Kodwa-ke ukuthi kukhulunywe ngoShivayo kuphela akwenelanga. Baningi abantu abaqanjwayo laphana kuma-audio. Iyaqanjwa yona iZeki ngokwayo. IZeki lalabo abayiphetheyo phela. Labo kumele bahlolwe. Akupheleli nje kuShivayo. Baningi abantu abangathinteka kakhulu uma ulalela ama-audio lana lalo izakhi ethi yakukhangela ingacinisi emahofisini amanye engakhangelelanga kuyo. Ngakho ke ngenxa yalokho kungenzeka nje kuphelele emoyeni khona lokho.
Abanye ngabakhononayo lapha babancube besithi izakhi yenza umsebenzi wokuthi iyabamba abantu abasebenzela ndawonye lobukhokheli bezano PF ibe isibayekela ukwenzela ukuthi ithulise abantu kuphela, likubona njani lokho?
Yebo, baqondile abantu ngokuba nxa ukhangela kusuka seyaba khona izakhi Zimbabwe Anti-Corruption Commission, ukusebenza kwayo kakusuthisi, kakuvezi ukuthi le njongo yokulwa lobugebengu buphele du, ukutshontshwa kwezimali kuphele du. Ikakhulu lokho kuthinta abantu abalamandla abaphezulu. Bayabotshwa bakhitshwe, abanye babotshwe bajeziswe, bagwetshwe izigwebo ezincane kakhulu ezingahambisani lesenzo leso abantu ababesenzile. Ngakho abantu sebelahlekelwe lithemba kakhulu, okuthiwa loss of confidence ekusebenzeni kwalaba abalwa lobugebengu.
Umnumzana
kwesikhashana chivayo okusikhashana esedluleyo sibone ehamba lomongameli mnangagwa endaweni ezishiyetshiyeneyo libona sengathi icala leli lingayakhashana na sikhangela ubudlelwano obukhona phakathi kukamnumzana Chivayo lomongameli.
Indaba kaChivayo ingasoze ibonakala inkulu ngendlela le abantu abayikhangele ngakhona, ngabe uChivayo bengabonakali ehamba lomongameli ezinsukwini lezi ezidluleyo. Sike sambona ethe secela phana eceleni kwa president ngesikhathi sivakashelwe ngumongameli weKenya kulele lakithi. Abantu bamangala ukuthi kanti ufika njani laphana njengoba engusoma business engaso sikhulu sikahulumende, ufika njani khona laphana. Kweza njalo umongameli wethula umbiko ukuthi usegunyaze iPortals ukuthi iphe ilicense iStarlink, kwabonakala ukuthi ibusiness elizahlomula kakhulu ngelikaChivayo. Kwenza abantu bazibuza ukuthi kanti budlelwane buphi obunjani lobo bume ngayiphi indlela phakathi kwaChivayo lomongameli welizwe. Kwenza abantu bethuke kakhulu baze bacabanga ukuthi nje lakhona lokho ukuthi kuthiwe uyahlolwa ukuthi angabe kaphathanga kahle izimali kungumdlalo, ngoba phela ubonakala elobungane lobuhlobo thizeni lomongameli welizwe. Kuliqiniso asiloqiniso kodwa okubonakala emphakathini emapikitsheni kutelevision yikho lokho ukuthi bahamba bonke izikhathi ezinene.
Umnumzana efidlela ngcube ingcwethi yezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ubesecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Amazwe omhlaba namhlanje ananza usuku lokulwisana lokuganyulwa kwezihlahla kanye lesomiso okulusuku olunanzwa minyaka yonke. Lonyaka usuku lolu luza ngesikhathi iZimbabwe ikhangelane lesomiso esichiya abafika phose izigidi eziyisichiyangalombili 7.7 million bengela kudla. Inhlanganiso United Nations ithi umhlabathi oyisilinganiso sokungamachumi amane ekhulwini i-40% emhlabeni wonke jikelele sowagugudeka. Ukuhlazelwa ludaba sixoxa lengcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies umnumzana Angliston Sibanda.
Lusuku oluqhakatheke kakhulu okumele ukuthi alobana wonke umuntu uyake ame akhumbule ukuthi sinje nje siyilemazwe abhekane lendlala engakanani, abhekane lesomiso esikhulu kangakanani kakhulu lonyaka ngendaba ezentothwa ukuguquka komumo womkhathi climate change okubangelwe imumo othiwa iEl Nino. Kanti yona iEl Nino leyi ivele ibangelwe uguquka komumo womkhathi ngenxa yokuthi thina abantu sesabulala kumbe ngeminyaka yonke leyi amasentury lamasentury singcolisa kumbe sithunqisa izintuthu sibhubhuda umhlabathi sigamula izihlahla yikho kwenza ukuthi kugcine kusiba lesomiso lesesihlahla.
Ukuganyulwa kwezihlahla kuxhumana ngaphi lodaba lokungani kwezulu kumbe isomiso?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi uzulu aqakathekise ukulondoloza kwezihlahla, singagamuli izihlahla mahlayana sicente sibusikhiye sokungamafusi angalazihlahla, ngoba ukuswelekala kwezihlahla ngokunye okubangela angcwethi zithi zona kubange yikho ngokunye kwezinto ezidala ukuthi izulu lingasani kahle, ngoba izihlahla ziyancedisa ukuhambisa amanzi emkhathini ngeprocess le ethiwa yona yi-evaporation i-transpiration, ukuthi amanzi ayasuka. Izihlahla ziyahambisa amanzi emkhathini ngamahlamvu azo, kuyilawo manzi athi angafika emkhathini abe sesezakala iprocess okuthiwa yi-condensation, abe seguquka-ke asuka eyintuthu engakhanyi ngamehlo abe seguquka abudale amayezi ukuze izulu line. So sina singagamula izihlahla siziqede siyabe sesiphungule isosi eyamanzi azaba semkhathini aguqa aphinda aguquke abe lizulu.
Abanye ikakhulu emaphandleni bengathi hayi akula ngenye indlela abangayenza ngayo njengoba ukuthi bapheke basebenzisa ke inkuni, kungenziwa njani?
Okokuqala sizama ukufundisa abantu khonokhu ngokhonokhu ukuthi kugamula izihlahla kuphambanisa njani ezemvelo. Singenza njani ukuthi senqabele? Kuzikhona imizamo eminingi egoqela izitofu lezi ezikhona zakhathesi ukuthi asingasabasi umlilo dandalaza egcekeni, asi-investe nini, sifake nini amasola system lama-biogas. Ama-biogas ilokho okuzi imbenge lezi ezakhiwayo zikhuwa njengodiyo, bese sithatha ubulongwe benkomo lengcekeza yonke ezitshwala esizilahlayo sifake lapho kuzakhipha igasi bese sipheka ngayo. Kunenge esikhuthaza ukuthi uhulumende labamabhanki abaphethe izimali siphathe sincedisane nini ukuthi sincedise abantu bemakhaya.
Umnumzana Angliston Sibanda yingcwethi yezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi weGreen Africa Technologies. Kwezempilakahle abezempilakahle bathi insumpa yona eyikukhula kwenyama zesikhumba iyalapheka iphele, njalo kuqakathekile ukuba olayo ayehlolwa elatshwe ingakaxhwali. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Usiqhitha ufundo solwayo ngwenya uthi abanye bazalwa belayo insumpa kodwa kwabanye imila sebekhulile.
Lokho abakuthi ngesikhiwa yi-skin tag kumbe insumpa, kuya ngokuthi insumpa lezi ezinye umuntu wazalwa elazo kumbe zitholakala emhlobeni yakibo. Insumpa vele ezizale zinjengophawu lwakibo umuntu uyabe wazalwa labo ephuma esiswini. Kuzokuthi insumpa ezinye eziyabe zikhona kuyabe kungama-wards, lezinye izisumpa ezinye eziphuma umuntu vele sengumuntu omdala ubone la usuphunywa kunye kuyabe kungama-wards. Yikho sisithi nxa kuwukuthi insumpa le iyakuhlupha ikakhulu le engani iphuma kathesi, iphuma engani ibuya ngamandla ikhula kokuphela, kumele uyebona odokotela abazakutshela kuhle ukuthi insumpa le ayinandaba, kumbe kumele kuthathwe ezinye iindlela zokuthi kwenzwe i-biopsy yekhangelwa ngaphansi kwe-microscope ukuthi asonsumpa engaba yinto embi.
Udokotela Ngwenya oqhubeke wathi ezinye insumpa zilakho ukubangela umkhuhlane wemvukuzane yesikhumba.
Okunye ngesilungu baye ukuthi ngama-moles, ama-moles la ayenela ukuthi abe imvukuzane abayithi i-cancer nxa yekeliwe ahlala isikhathi eside. Yikho kuqakathekile ukuthi umuntu nxa enensumpa, nxa wazalwa elayo injalo kumbe kunguphawu lobuhlobo bakibo bonke abantu bakhona benensumpa, abazalwa belensumpa, hhayi zingeke zihluphe nje, bayamele ukuthi bazikhangele kuphela ukuthi azikhuli ziya phambili, kodwa insumpa eziphumayo umuntu usengumuntu omdala kumele zikhangele.
Udokotela Edwin Mzingwane Sibanda uthi insumpa ziyelapheka, ngakho abantu bengasabeli khatshana. Uqhubeke wathi insumpa zibangelwa ligcikwane elibizwa ngokuthi yi-human papilloma virus HPV. Imvama ziyaziphelela kodwa i-HPV vaccine ingasiza ukuzelapha. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Mthulisi Nare uthi ulazo insumpa njalo azibuhlungu kodwa zikhula mbijana mbijana.
Insumpa ngilazo ngaphansi kwelihlo eceleni lesandla sokunxele, hayi mina kazingikhathazi, angila nkinga lazo, zithule kuphela, zigcijile njengenalithi. Zilokukhula mbijana mbijana, azikhuli ngokuphangisa.
Unkosazana Sharon Gumbi ongumongameli wenhlanganiso ebona ngabalebala elimhlophe e-Princess Safety Foundation uthi ilanga libangela ukuthi iningi labantu laba babe lensumpa.
Lo mkhuhlane uyasi-affecta, uya-affecta abaningi bethu abaphila le albinism, njengoba sikhangele ukuthi kakhulu kanganani nxa silapha eZimbabwe sikhangele indawo yakithi ngapha emathebeleland, kuyatshisa kakhulu ilanga, ilanga liyatshisa kakhulu. So iskin yethu sikhangele ukuthi njengoba isensitive kangaka, kuba lulu ukuthi siaffecteke ama sunburn aqina esenzisa insumpa kwabanye ethi nxa yenza insumpa leziyana zibe zinenginyana.
Ugumbi uchaze ukuba insumpa lezi zilemihlobo ehlukeneyo.
Zilomhlobo zilemhlobo etshiyeneyo omunye okuthiwa ngamamoles lo mhlobo uyenziswa ikuthi khona nxa umuntu etshile waba le sunburn then besokurisulta sokuphuma insumpa etshiswe lilanga besokusiba le nsumpa. Insumpa lezana zigcina ezinye ziyaguga nje zingapheli emuntwini zibe luhlupho ahlala elalo olwenza ukuthi umuntu angabi comfortable. Then ezinye zigcine zibumbana zisenza i-skin cancer. So kuyasihlupha nje kuyayenza ukuthi umuntu aswele i-confidence nxa uhamba kwabanye ulezi nsumpa leziyana abantu babe ukhanyekhanyela nje uswele ukuhlaliseka uswele i-confidence lawe khonokhu umphesen nje eze umuntu kuba kubi nje you feel very uncomfortable.
Ukhuthaze uZulu ikakhulu olebala ukuthi adinge usizo kusasemasinya engazibona ephuma loba eyodwa njalo banakho ukubancedisa. Abezempilakahle bagcizelela ukuthi banenge abantu abahlaselwa zinsumpa elizweni kodwa bayaphuza ukuyadinga usizo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kweze Melika umsakazo wezindaba oweCNN uthi usuguqule eminye imithetho yengxoxompikisano ezaqhutshwa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ababalisa umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans lomongameli Joe Biden welama-Democrats ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhubeke kuhle. Enye inguquko ngeyokuthi omunye engenelisa ukugwenxa omunye wakhe sakhuluma. Ukuhlaziya umkhankaso lo usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
La madoda omabili bayangqilana kwesinye isikhathi ukuthi omunye uyakhohlwa kulomunye, omunye esemdala kulomunye, omunye kunjani kuyikuzama ukuzuza abalandeli. Okwakhathesi mina ngokubona kwami mbona ngathi bangutshiki lobhanqa bayancintisana sibili kakukaphumi kuhle ukuthi onguye ozakhethwa ngabantu ngubani. Ikho ke kuza kodwa ke mbona ngathi kusiya ngokuya kuzaphuma nxa sokusiya emaphethelweni ngale inyanga sezisondela kubo September October sokusiya kuNovember khona laphana kuzaphuma kube segcikeni ukuthi ngubani okhokhelayo.
Siyabona njalo ukuthi kulungiselelwa ingxoxompikiswano ye-debate ezaba khona kuyona le inyanga mhla ka-27 njalo lokhe kubekwa imithetho emitsha. Sizabona zindala zombili yini kumbe ukhona omunye obeka inhlelo zakhe ngcono kulomunye.
Ye, i-debate iza kwenza kube kuhle kakhulu. Mbona ngathi imithetho le iza kwenza ukuthi kube ngcono i-debate yakhona ngoba angithi nxa ungakhangela lama-debate adlulayo kokusiba lokungenelana kakhulu ukuthi omunye sakhuluma omunye sengenela omunye sakhuluma ikakhulu Trump uyakuthanda khona lokhu ukuthi angenele omnye sakhuluma. Kodwa nxa bangamuta ama microphones lana kuzakwenza ukuthi eme alalele lokhu okukhulunywayo. Kanti ke laye uBiden uzakuma alalele lokhu akukhulumayo. Ngoba mbona ngathi vena bazabe befuqa vele izigaba ezimbili ezehlukeneyo. Angithi uBiden ukhanya ekhuluma ngokuthi kumele kuvikelwe i-democracy ngoba kukhanya ngathi lo undoda uthanda laba ababusa ngodlame uTrump. So laye uzabuya ngokwakhe ukuthi yena uzabe buya echothoza kuphela ukuthi lokho akuhambi, lokho anakwenziwanga, lokho akwenziwanga, lokho akwenziwanga. Kodwa ke ngibona ngathi ngaleyo ndlela kuza kwenza ukuthi ngemva kwe-debate yikho sokubuya khona okwenza ukuthi ngaphambili ukuthi khona abantu bazakhetha ukuthi khona ngubani ozakhokhela ilizwe leli kusiya phambili ngoba bazakhangela lokuziphatha wawo abamakhokheli labo ukuthi oziphatha ngcono kulomunye ngubani lanxa kukhona ukukhula phakathi kwabo babili ongaba ngukhulu ongcono nguphi nabo ukuthi kubhala angithi bazabe bebhala imiklomelo leyo abafisa ukuthi bayenze phambili khona lapho.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 eseDallas eTexas. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli beStudio 7 ngumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Kuma nomzini yala ejobe. Studio 7 benginesikhalo kakhulu benginesifiso ukuthi abantu bakithi kwamthwakazi emathwele bezama ukuthi bezibandakanye neqembu bathi MRP bonke sonke indawo zonke ngoba ilori iqembu ezikhulula Studio 7 and bengifisa Studio 7 manje ngisimamela Studio 7 since ngisimamela nihlale interviewa abantu abafana ngawo sonke isikhathi angazi ukuthi abekho amanye ama-analysts yini ngaphandle kwabo Shuma nabo Gawuli ngoba phela ubiza uSithuma kuRadio every time bonke ukuthi akuna qiniso elikhona ozoyithwela ngoba lo muntu uhlele mayevula umlomo wakhe ngisuka sengathi uyophuma into nje ephuma endleleni so besicela ukuthi mhlawumbe uma kusenzeka ikhulume ayibubizwe abantu ama-analyzer ama-different kwena ilizwe liyakhiwa ngabantu ama-different ngoba umuntu oyedwa vele ozothi into osazi ukuthi imnyama yena jike da imhlophe ajustify ngeza ke indlela obona ngakhona ngoba yena izazi ukulanga nokutholayo.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi bami abahle, nikhuluma noMchwelesani Dube waseSitezi eGwanda enqameni ngaphansi kwaChief Mathema. Nginasicelo kwaStudio 7 ukuthi ke inkokheli zethu zakuleya ndawo yakithi kumba ngakithi ngale zisiqhawukele inkomo ziyabanjelwa edamu lakithi nasemakulila. Udaka soluningi udaka eStudio 7. Besicela inkokheli ngathi zingasihawukela zigugutshwe leya damu lilungiswe ukuze ke sibe namanzi lokwazi ubamba amanzi. Siyabonga Studio 7, siyabonga qhuba umsebenzi omuhle. Thank you.
Ndinjani Studio 7, ndinjani ngoFelix Ndlovu okhulumayo lapha. Mina sami isifiso engisifisayo ukuthi ngabe kuyalunga ekhaya ezweni lakithi. Kwenzela ukuthi lathi singabi sihlupheka kwamanye amazwe sizama ukwenza amabhizinisi. Izincwadi sisehlula noma kungahambi kakuhle lathi sike silungele sixhaswe lapha emazweni akithi njengamanye amazwe njalo kulunge lakithi lathi sikwazi ukuthi sincedise kulawa lathi esisakhula sincedise kumabhizinisi nazuzo zonke izinto sijabule kubuyele impela njengasekudaleni. Ngiyabonga.
Salibonani, ngibingelele kuStudio 7. Ngibingelele kuStudio 7. Mina ngingupromise Masango. Promise Masango umuntu umfana ozalelwe ePhelandaba eCholotshe, esigabeni seCholotshe ePhelandaba. Mina besicela ukuthi ngabe uhulumende uyangenela endaweni yakithi asifakele nje ibooster sibe le network. Asila network siyahawula abantu bakithi, izinto ziyasijampa eziningi kakhulu. Ziyasijampa kakhulu.
Lawo bekungamazi nolinabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona udaba lwenkohlakalo kulandela umbiko owethulwe yinhlanganiso ebona ngokwanqabela inkohlakalo eyeZak ethi ifuna ukuphenya osomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo labanye bakhe. Singakehlukani ngesikhangelo ezinye ebezikhokhela amapholisa amise ukuqhutshwa komhlangano we-CCC emahhofisini ebandlaleli eChinoyi namuhla. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabanye izolo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube. Ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.